Nezuro vakuru vakuru vembatanidzwa MDC Alliance vakaita musangano pamuzinda weMDC tine vachapinda musarudzo apo vakaita chisungo chekuti vese vakanyorisa kupinda musarudzo vasina kudomwa neAlliance havafanire kuenderera mberi nekukwikwidza musarudzo. Pakagara dare nomination court svondorapfuura, nhengo dzemapato aya mumatunhu akawanda munyika dzakanyoresa kuti dzikwikwidze muconstituency imwe chete dziri mbiri kana kudarika, sezvo dzainge dzisiri kufara nemadomerwo adzinoti aitwa vanhu vachamirira mubatanidzwa. Mutauri werimwe remapato ari muMDC Alliance, Remote Racial Christian Democrats, vaSebastian Mubvumbi, zvakare vaifanira kunge vachimirira Alliance kumakoni North musarudzo dzeNational Assembly, ndevamwe vasina kufara nemafambiro akaita zvinhu panomination court.
Isu tiri maKristu hatidi zvinhu zvinoitwa zvinotsaudzira zvatinenge tawirirana. Isu sepati hatisi kuona kuchena kweAlliance. Hapa sisina kuchena kwe Alliance hapa. Kozi tirikuona kuti wamwe wedu wanenge wakagara wakati wandira. Saka zvakubuda pachena. Zvavari kuda chaizvo. Ndosaka murikuona kuti masitsi mazhinji emamwe maAlliance partners tiri 6. Akapera kutorwa kamurwa kamurwa.
Asi vachitaura mushure memusangano waNezuro, vanoona nezvekurongwa kwemusangano muMDC tiva Amos Chibaya vakati vese vakanyorisa kupinda musarudzo zviri kunze kwechibvumirano varegedze kuita izvi.
Mutemo uri pachena unotaura iwo kuti after nomination court munhu anokwanisa kuwithdraw candidature yake within 7 days. Naizvozvo kune makandidzi maviri maviri vachawithdraw kukisara mumwe chete.
Mutauriri weTransform Zimbabwe vaJustin Makota vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti vanhu vachatevedza chisungo chakabuda pamusangano waNezuro. Vati nhengo dzebato ravo dzainge dzadomwa kuti dzimirire Alliance kunzvimbo dzakaita seBikita East, Harare South, Mashungo South neMuzarabani North dziri kukwikwidzwa nenhengo dzemamwe mapato ari muAlliance. Vamwe vakaita savaWilton Njanjasi veMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vainge vanyoresa kuti vakwikwidze kukuwadzana West, uko kuna amai Miriam Mushai vakadomwa neAlliance. Vakazivisa neZuro Manheru kuti havachapinda musarudzo uye vave kutevedza gwara reAlliance.
Ndawithdraw nenyaya yokuti ndaona kuti tinokwanisa kuzopa mukana wakakurisa kuzano PF mushure mekunge taizosplitsa mavotes zvopa mukana wakakura kuzano PF.
Vakati vakange vanyoresa kupinda musarudzo sezvo vainge vasina kufara nemaitirwo akaitwa zvinhu pakudoma vachamirira Alliance.
Changa chaita kuti ndikondeste inyaya yekuti handina kunge ndakafarira maurira akaite candidate mukwadzana. Wani havana kunge vaitawo maprimary kupati kwavo. Isusu kweduwo process yacho yekutsvaga macandidates yanga isina kunyasa kuti twasa twasa. So ndo chakaa chandipa mukana iyo kuti hano zviri nani tidi tipinde mugango.
Mutauriri weMDC notungamirwa naProfessor Walsh Mncube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti zvisinei nezvakaitika kunomination court, MDC Alliance yakabatana uye veruzhinji vanofanira kuvhotera vamiriri veAlliance musarudzo.
Ngatichitarisa kuti vanhu varipo vakamirira Alliance ndivanani tokwanisa kutaura nachinda mberi. Pane vaviri vaviri, chandoda kuimbisa vanhu venyika ndo kuti tichataurirana tichasara nomunhu mumwe chete. Vanhu ngavatsvage inonzi MDC Alliance haisiyo MDCT. Vanhu musavhotera MDCT, munovhotera MDC Alliance inotungamirirwa navachamisa.
Mutemo wesarudzo munyika unopa vanhu mazuva manomwe kubva panomination court kuti vabude musarudzo uye haubvumidze kubuda musarudzo kana magwaro ekuvhotesa kana kuti maballot papers adindwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.